Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 21, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa oferefeta kubhombwa kwakaitwa hofisi yenhengo yeZANU PF muHarare. Gavhuna veRBZ anoti vari kutora matanho kusimbisa Zigi. Kwasara mazuva 14 kuti sarudzo yemutungamiri wenyika iitwe muAmerica. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mahofisi yekambani yegweta rinozivikanwa munyika vaGoodwills Masimurembwa avanova sachigaro weZANU PF mudunhu reHarare akabhombwa nemusi wesvondo mangwanani nevanhu vasati vaikuzivikanwa kuti ndava naani. Pane mashoko asina kutsinirwa yekuti imba yemutevedzeri wavo muZANU PF vaEfraim Fundukwa yabhombwawo nhasi mangwanani. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMasimurembwa vaudza Studio 7 kuti vanhu vaive nemotokari nhatu, mbiri dzeToyota Fortuna neHonda Fit, vakasvika pamahofisi avo ari muguta reHarare vakadira peturu ndokusunga mushandi wavo anochengeta pamahofisi aya vasati vatungidza moto pamwe nekukanda bhomba repeturu nepawindo. VaMasimurembwa vati mifananidzo yeCCTV inoratidza pachena kusvika kwakaita varume vatanhatu pamahofisi aya nazvose zvakaitika kusvika paku pisa maofisi aya nemushandi wavo.
Tikaona vanhu vayaonga vari vatanhatu mamonya vachipinda vachibatidza moto apo, moto uchibvira pano pavheranda patiri. Tichiona vakutiza nekuti paakanga abata moto zvamunoona zvei zvatinomboona matv munhu ari moto ndozvakaitika panapo.
VaMasimurembwa vati midziyo yakaparadzwa inokosha zviro zvishanu zvemadhora asi mushandi wavo akakuvara zvakaipisisa.
Utsinye hwakarakidzwa nevanhu handisati ndambouona hwekuti munodira munhu petro muviri wake mokwenya machisi kuti munhu atsve. Ndakuzviona mumafirimu kana kune dzimwe nyika kwete muZimbabwe. Saka vanhu vakauya panapa mhondi chaidzo dzevanhu.
Vati havazivi kuti chingave chii chakaita kuti mahofisi avo abhombwe vachiti nyaya iyi yave kuferefetwa nemapurisa. Munemo nyaya isina kutsinhirwa, imba yemutevedzeri wavaMasimurembwa muZANU PF vaEfraim Fundukwa inonzi yabhombwawo nhasi mangwanani asi vaFundukwa pachavo vaudza Studio 7 kuti havana chavanoziva vachiti tibvunze vange vachifambisa mashoko aya pamadande mutande.
Ivo vanyori ndo vanoziva kaitingavapindurira ndo vachakaka kuti ndo zvaitika vanokuudza izvizere ivavo.
Mutauriri wemapurisa vaponyati vati vachiri kuferefeta nyaya iyi uyevo hapana chavangavanzwa panyaya yavaFundukwa. Mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vati zvakaitika kumahofisi avaMasimurembwa zviri kunze kwemutemo uye mapurisa anofanira kusunga vakapara mhosva iyi. Patavabvunza kuti chingave chii chiri kukonzera izvi, vaMarapira vati vakamirira zvichabuda muongororo wemapurisa.
Tichatozokunzwa nemapurisa kana vachinge vapedza painvestigation vapari vemhosva vabatwa tochiziva kuti zvingava papi.
Asi muongorori wezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika kuvanhu veZANU PF zvinogona kunge zviine chekuita nenyaya yekuti mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa voramba vari muhofisi here kana kuti kwete, sezvo nyaya iyi iri kunetsa kwete munyika kachete asi kuti nemubato iri.
Nogona kufungira kuti zvine chokuita nenyaya dzirimo mazvano. Dzekuti vamunanga gwavoramba varipo here kana kuti vopivo vomira kana panopera temu ya.
Vamudzengi vati makakatano aya anogona kupera chete kana ivo vamunanga gwa nemutevedzeri wavo vaConstantine Chiwenga vakabuda pachena. Nekuudza vanhu vavo kuti varege kurwisana nenyaya iyi. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti zviri kuitika izvi zvine chekuita nenyaya dzeutungamiriri muzano PF.
Maybe maperceived enemies avo kana kuti vanhu vari kuda kuti kuvashishidzira kuti vavhunduke vasava nechekuita maiteedzerano nesuccession battle irimo munyika yeZimbabwe pari zvino.
Kunyange hazvo vamunangagwa vakataura pachavo kuti vachasiya basa pachapera temu yavo yechipiri, pane chimwe chikwata mubato ravo chiri kuramba chichivakurudzira kuti varambe vari panyanga kusvika 2030. Vanhu vari kuti vamunangagwa varambe vari mutungamiri wenyika vanosanganisirawo vanhu vakaita savamasimirembwa avo vanogara vakabuda pachena vachitsigira Vision 2030. Asi izvi zvinonzi zviri kupikiswa nechimwe chikwata chinotsigira vachiwenga muzano PF, icho chiri kuti bumbiro remutemo yenyika rinofanira kutevedzwa, izvo zvave kukonzera makakatano mubato iri. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Apo kurudzira yekuti mutungamiri wenyika vari zvakare mutungamiri wezano PF Emmerson Mnangagwa varambe vari pachigaro iri kuramba ichikura, vamwe vari kuonekwa sekunge vari kupikisana nekurudziro iyi vanoti vave kutambira mashoko ekuvatyisidzira kubva kuchikwata chezano PF chinonzi chiri kuda kuti vamunangagwa vatonge kusvika madhonge amera nyanga. Mumwe wevanoti vari kutumirwa mashoko ekuvatyisidzira ndevaimbove nhengo yevechidiki muzano PF vari sachigaro wesangano revana vevakarwa hondo yerusununguko reChildren of Zimbabwe War Veterans Association vamunyaradzi shoko. Vashoko vanoti vari kutumirwa nenhengo dzezano PF mashoko ekuvayambira kuti vasaedza kudira majecha muurongwa hwekuti vamunangagwa varambe vari pachigaro. Mune imwe vhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande, gurukota redunhu reMidlands vaOwen Mudancube vanonzwika vachishevedzera pamusangano wezano PF slogan yekuti pasina mai vamunyara dzishoko, izvo zvinonzi navashoko ikurudziro yekuti mai vavo vaurayiwe. Studio 7 yakundikana kubata vaNcube kuti tinzwe divirawo panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yataita navashoko.
Mashoko aminista Mudancube, mashoko anosvoresa nyika kuti ionekwe senyika isingakudzi mitemo kana kodzero dzavanhukadzi. Mashoko anoshoresa zvezvakare president vamunangagwa, nokuti vanenge vakatsara munhu akaita savaOwen Mudancube asina rukudzo nevanhukadzi, asina rukudzo nevakarwira nyika ino, vanova ivo zve vakasunungura nyika ino kuti ivo vaNcube vave munhu ari pachigaro chavari nhasi vachiva minista muZimbabwe yakasununguka. Saka mashoko asina kunaka kuti pasi namai vamunyaradzi shoko, zvinongorova izvo kuti mai vamunyaradzi shoko vanofanira kufa. Tinozvishora ende zvinhu zvisina kunaka. Tinokurudzira vaNcube kuti vabvise mashoko avo.
Asika imi vashoko muri kunzi hamuchisiri nhengo yezano PF, sei muri kupindira munyaya dzezano PF?
Aiwa kamukoma jonga, kana vangotanga kwakutaura zveconstitution yenyika yeZimbabwe zvinoreva izvo kuti zvaakutokoka mhuri yose yeZimbabwe kuti isumuke. Iyi constitution yenyika yeZimbabwe yakasiyana neconstitution yezano PF. Isusu sevada vemore veterans tiripo as watchdogs, tiripo as mavanguards. Nyika yeZimbabwe inhaka yedu, naizvozvozvo ibasa redu kunge tichikurudzira vana veZimbabwe, kunge tichivataurira kuti vazive, tivasvinudze kuti aiwa ndo zviri kuitika izvi, uyezve hazvisi pamutemo baba Jonga.
Saka ivo amai venyu vakatambira sei mashoko iwaya akataurwa navaNcube?
Tirikutozama nepose patogona kuti mashoko avaNcube asasvika munzeve dzavo. Saka tirikutozamawo kuti vasazviziva, tichitotyira iwo madande mutande aefonidzi kuti vanogona kungozosangana namashoko aya kana kungonzwa namasahwira.
Mune matanho amuri kutorawo here pamusoro penyaya iyoyi?
Ii decision yemuri kuti inge ichizenge ichiona kuti yoisa police report here kana kusuwa vaNcube, nokuti aiwa mashoko asina kunaka. Saka ipapo ndinomirira mhuri kuti ipe decision, kwete inini.
Avanga vari vamunyaradzi shoko vaimbove nhengo yevechidiki vezanu PF vari sachigaro wesangano revana vevakarwa hondo yerusununguko reChildren of Zimbabwe Veterans Association vari parunare nestudio 7. Sezvo takundikana kubata vanxube, tabata mushandi mukuru muhofisi yezvokubudiswa kwemashoko mubato rezanu PF vafarai marapira kuti tinzwewo pamiri yebato ravo panyaya iyi.
Vamunyaradzi shoko mazero andinoita havasi memba yezanu PF, havamo mumagwaro emastructures ezanu PF. Zvisinei, kana vada kupindira munhau dzebato rezanu PF, dzebato risiri ravo, ngavasacheme-cheme kana vemubato iroro vavapindura. Nekuti paunoexercisa mvumo yako yekutaura, ziva kuti wataurira ane mvumo yekuexercisa raiti yake nemvumo yake yekukupindura. Saka vamunyaradzi shoko vakadenha.
Vanga vari mushandi mukuru muhofisi yezvokubudiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vari parunare muHarare nestudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Munokwanisa kuita izvi muchishandisa linki yedu iri paFacebook. Asi munogonawo kuenda paWhatsApp, moenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona, mobva mati tevera kana kuita follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva rekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu muAfrica kana kuti Africa Human Rights Day. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu akawanda muAfrica anoti hurumende dzakawanda dziri kutyora kodzero dzevanhu. Asi hurumende yeZimbabwe ichitaura kumusangano wekodzero dzevanhu iri kuti yakaisa ruoko rwayo pazvibvumirano zvakawanda zvekuzvipira kuremekedza kodzero dzevanhu. Kuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Zvetinoshora yachema kuti muAfrica zvinhu hazvisi kunyatso kufamba nemazvo. MaAfrican governments, vatungamiriri vari kutungamira nyika dziri muAfrica, havasi kuremekedza kodzero dzevanhu, havasi kuremekedza kubatwa kwakanaka kwezvizvarwa zvemuAfrica. Saka tati izuva ranga rakanaka kupembera, asi sezvizvarwa zvemuAfrica tiri kunun'una chaizvo nekumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muno muAfrica.
Munga pamuenzaniso here ipapo?
Sezvamakaona varimwe zuro yamusomugovera kuMozambique, tine gweta raimirira mutungamiri weopposition party kuMozambique akaurayiwa. Hakusiko kwega conflict, hondo, kurwisana kuchorwa kwekodzero kuri kuwanda kuna Sudan, South Africa, Mozambique, Angola, naSwaziland. Zimbabwe irimo futi zvakare. Tanyunyutawo kuti muZimbabwe kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa.
Asi kahurumende yeZimbabwe iri kuti yakaisa runyoro rwayo kana kuti signature pane zvibvumirano zvakawanda zvinoita kuti izvipire mukuremekedza kodzero dzevanhu dziva mafunda.
Hongu, hurumende yeZimbabwe yakasaina sekutaura kwamaita the African Charter inotarisira kuremekedzwa kwekodzero dzakawanda. Kune mainstruments akawanda arimo anosimbisa kuremekedzwa kwekodzero. Asi tiri kungoona kuti kusainawo kukakaita hurumende kuisa signature yayo on several instruments anoremekedza kodzero. It's just kungosaina chete, pakangoiswa signature chete kungobharangidza, kungoti so long, tangosaina matick box, tangotika, tangoti hongu haizvi tinoita, hongu zvinobvumira nazvo. Asi on the ground, zvinhu zviri kuitika on the ground zvinhu zvisina kuremekedza kodzero, zvinhu zvisina kuremekedza respect for human rights in Zimbabwe.
Mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Gavhuna vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu vari muno muWashington DC pamusangano wepagore World Bank neInternational Monetary Fund. Musangano uyu unopindwa nemakurukota ezvemari, magavhuna emabhanga enyika, nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye masangano akazvimirira. Nasi vamushaya vanhu vatanga nekupinda mumusangano wenyika dzekuchamhembe nekumabvazuva kweAfrica we-2024 Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa Combined Forum. Vachitaura kumucheto wemusangano uyu, vamushaya vanhu vati vari kuita zvese zvavanogona kuitira kuti uremu hwemari yeZig usarambe huchidzika. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi munyika dzinoti Zimbabwe yave kutofanira kushandisa hayo dhora rekuAmerica nekuti zveZig zvakona n'anga murapwa achida, kunyange hazvo vamushaya vanhu vati Zig richasimba. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 navamushaya vanhu nezvenyaya iyi.
MuAmerica tafambira kumusangano unoitwa weWorld Bank neIMF gore negore kuita kuti nyika dzese dzinosangana dzichitaura nenyaya yezveupfumi hwenyika kuti tobatsirana sei kuti zvinhu zveupfumi hwenyika zvifambe.
Munoona misangano yakadai ichibatsira here pamabasa amuri kuedza kuita seZimbabwe?
Misangano yakadai inobatsira nokuti nyika dzakawanda tinenge tiripo tichichinjana maideas kuti vamwe vanozvifambisa sei kunyika dzavo, tovanawo zvatinokwanisa kutapa kune zvinenge zvichiitwa nevamwe, tichitaurawo neveWorld Bank neveIMF. Vongu tinozova kuti muZimbabwe vakasati vava kutipa mari, asi vanotipa inonzi technical assistance yekuti batsira kuti tikwanise kuita mapolicies anoumbidzira nyika.
Muchange muri kuenda here kunosangana neivo vekuWorld Bank neIMF muri muno muAmerica?
Vongu tine misangano yakati wandei navo. Chasangano.
Munoshuvira kuti zvii zvichabuda pamusangano?
Zvichabuda pamusangano ndezvekuti vangatibatsira sei kuti tiumbidzire nyika yedu.
Tinoona zvakare kuti vazhinji vari kuti ivo takaona muchiunza mari yeZig uyezve muchitimi inobhekwa negold. Zviri kushanda here pari zvino? Vamwe vari kuchema-chema kuti uremu hwayo huri kuramba uchidzika.
Ichokwadi kuti mari yedu yakabatwa, yakasimbiswa negoridhe ratinochera munyika medu. Iko zvino izvi kutaura kwatiri kuita, mari dzevanhu vese dziri mumabhengi atinoti madeposits i10.9 billion dollars. Tiri pa 10.9 billion iyoyo kuti ndo mari dzevanhu dziri mumabhengi. Mareserves edu kutaura kuti goridhe redu ratinaro mumavaults rinoita iro 450 million US dollars. Makatarisa kudaro, dai zvitaida kuti titenge madeposits ese enyika ari mumabhengi, tinokwanisa kuzviita neexchange rate iri pasi pasi pe 25 yakairikwe. Zvinoreva kuti tine goridhe rakawanda rokuti tibate mari yedu isadonha futi zvayakamboita.
Saka pari zvino tiri kuona zvakare kuti mumefu mumu vari kuwanikwa ivo vachipembera kuti vasvitsa 30 years. Munotii nazvezvi tichiona kuti vanoshanda vari muZimbabwe?
Tinofara nekusvika 30 years kwemefu mumu nokuti sezvamunoziva Zimbabwe ndo kune musha wemefu mumu, ndisu mahosts emefu mumu. Tinoshanda nawo muzvinhu zvakawanda maererano netechnical assistance nekufundiswa kwatinenge ichiitawo kuti toita sei kuti nyika ibudirire ikuridziko. Saka tinotenda kuti vava nemakore 30 tichishanda navo isu semahosi avo tinoyavafaura zvikurusa.
Vanga vari gavhana vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavano vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari paMayflower Hotel muWashington DC muno muAmerica. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muMozambique akanda hutsi hunokachidza kumutungamiri webato guru rinopikisa pamwe nenhengo dzebato rake apo anga achitaura nevatori venhau nhasi zvamanikidza vanhu kutiza vachitsvaga pekuhwanda. Nyika iyi iri kuramba iine kutyira kusagadzikana kwezvinhu zvichitevera sarudzo dzine mutauro pamwe nekuurayiwa kwevanhu vaviri vane mukurumbira vanobva kubato rinopikisa. Vatungamiri vekuchengetedzwa kwezviwanikwa nezvakati komberedza vaungana nhasi muKali muColombia kumusangano wekuongorora kukwira kwekuparadzwa kwezvakati komberedza pasi rose pamwe nekuona nezvezvivimbiso zvakapiwa nenyika dzepasi rose mukuchengetedza miti, mhuka nenzvimbo dzakakosha. Musangano wemasvondo maviri weUnited Nations Biodiversity Conference kana kuti COP16 uri kutevera mumwe wakaitwa kuMontreal muna 2022 apo nyika zana nemakumi mapfumbamwe nenanhatu kana kuti 196 dzakasaina chibvumirano chepasi rose chekuchengetedza zviwanikwa. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti madzimai akawanda ari kusangana nedambudziko remapundu emuchibereko kana kuti uterine fibroids, zvinopa kuti vamwe vanetseke kubata pamuviri kana kuzvara nguva yemwana isati yasvika pamwe nekurasikirwa neropa rakawanda. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Dr. Crispin Ngwenya, chiremba pachipatara chemaisi kume maternity 24 hours muguta reGweru, vanoti mapundu aya anowanikwa muchibereko chevanhukadzi achikanganisa utano hwavo.
Mabundu aya anogona kuita mukatikati mechibereko, anogona kuita munyama yechibereko, anogona kuita kunze kwechibereko. Dzimwe nguva unogona kusambozozviona kana kusaita maproblem, asi ukaitwa kana scan unogona kutowanikwa nekaunga bundu kauinako. Unogona kurwadziwa muchibereko, unogona kubleeda zvakanyanya kuita kuti maperiods anenge ari heavy kana kungobleeda zvakanyanyisa uchibudisa ropa usingazivi kuti pasina kana nguva wadzokera kutevera kana kusafambisa tsvina zvakanaka.
Vatiwo mapunda aya anogona kukanganisawo madzimai kuita mbereko.
Anokwanisa kuti munhu aite mamiscarriages kana munhu asabata pamiri zvakanaka. Anokwanisa kuti pamiri pabve. Munhu ane madambudziko aya kurusa ndechekuti anofanira kuenda kuna dokita.
Dr. Chinamura Muteve, mumwe chiremba wezvibereko, vati mapunda aya anowanikwa kana munhu atanga kutevera.
Pavana vadiki vasati vasvika zera rekuita maperiod, hapana watakamboti tanyatsoona ane mafibroid. Uye kana vakura vasvika pamenopause, anoguma kukura asingachanyanyovapi maproblem. Kureva kuti mafibroids aya ane kuwirirana nemahormones anonzi progesterone neestrogen, ndiwo anoita kuti zvikure zvichibatana negenetic neenvironment nekuti tinodya chikafu chakadini.
Vayambirawo kuti akasarapwa mapundu aya anogona kuti madzimai arasikirwe neupenyu.
Kana riri mukati mechibereko, chizhinji chatinowana kubleeda kwakanyanya kunaafekta upenyu hwemunhu zvekuti anogona kutofa. Pakukura kwawo anogona kuzadza dumbu, ozadza mupelvis. Azadza mupelvis anogona kukombresa bladder. Wonzwa uchingoti paunenge wangoti garei garei wakutoda kutoneta weti, nhumbu dzinogona kubva kuti unogona kutadza kubatira pamwiri.
Vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuongororwa mapundu aya navana chiremba, vachiti havo kashoma kuti anga ari gomarara. Vamuteve vati kune nzira dzakasiyana-siyana dzekurapa mapundu aya zvichienderana nemamiriro anenge akaita muchibereko. Vati imwe nzira ndeoperation, asi mumwe akaitwa operation Mozhare Patricia Dlovu vaudza Studio 7 kuti zvakavadhurira zvakanyanya.
Inini ndakaitwa operation yemafibroids. Mari dzese dzandakabvisa dzinosanganisira Maria doctor wekurarisa naMaria doctor wakandiita ivo operation nemari dzekutenga ropa dzese dzainanaira kusvika ku$3,000.
Chiremba uye vari mutevedzeri wemukuru wechikamu chinoona nezvekuchengetedzwa kweruzhinji panyaya dzebonde kana kuti reproductive health mubazi rezveutano, Dr. Lucia Gondongwe, vanoti zvinokonzera mapundu aya hazvizivikanwi. Vati madzimai anosangana nedambudziko iri anobetserekana nekuitwa maoperation kana kunyungudutswa mapundu aya nemishonga. John Hopkins Medicine inova imwe yezvikoro zvekuAmerica zvinoita tsvakiridzo munyaya dzeutano inoti madzimai ari pakati pezvikamu makumi maviri nemakumi mashanu kubva muzana achiri pazera rekuzvara ane mapundu aya. Chikoro chepamusoro ichi chinotiwo zvikamu makumi manomwe nezvinomwe zvemadzimai kubva muzana zvinoita mapundu aya. John Hopkins inotiwo mapundu aya anogona kuva ari mumhuri kana kuti family history. Madzimai ane muviri yakakurisa nevane chirwere chemwoyo kana kuti high blood pressure ndevamwe vari panjodzi yekuita mapundu aya. Ndakamirira Studio 7, ndine Rutendo Mawere.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Apo kwasara mazuva 14 kuti sarudzo yemutungamiri wenyika yevamiriri vematunhu, magavhuna nevamwe iitwe muAmerica, Blessing Zulu Studio 7 nhasi ari kutarisa nyaya yemari inodiwa kuti munhu akwanise kutsvaga rutsigiro.
Sarudzo dzemuAmerica ndedzimwe dzinodhura zvakanyanya pasi rose. KuBritain muna 2019 mari yakashandiswa musarudzo yainge iri shoma nekakapetwa makumi maviri nemana zvichinzaniswa nesarudzo dzakaitwa muAmerica muna 2020. MuAustralia musarudzo ya 2019 mapato ezvematongerwo enyika akashandisa zvikamu makumi mashanu kubva muzana chete zvemari yakashandiswa nemunhu mumwe chete musarudzo dzemuAmerica muna 2020. India ndiyo ine sarudzo yakashandisa mari yakawanda muna 2019. Mari iyi yainge yakawanda kudarika mari yakashandiswa musarudzo dzemuAmerica muna 2016. Asi mari yakashandiswa neIndia yakava shoma zvichienzaniswa nemari yakashandiswa muAmerica muna 2020. Muna 2020, mari inodarika mabhiriyoni gumi nematanhatu emadhora ndiyo yakashandiswa musarudzo yemutungamiri wenyika pamwe nesarudzo dzenhengo dzedare reCongress muAmerica. Mari iyi inosanganisira mari yakashandiswa musarudzo yemutungamiri wenyika, dare reSenate nereHouse of Representatives, mapato nevamwe vanenge vaine mari dzavo vanenge vachitsigira vavanenge vachifunga kuti vanozoita zvido zvavo. Ko, vanokwikwidza vanoshandisa mari iyi kuita sei chaizvo? Mari yakawanda inoenda pakuzvishambadzira. Imwe mari inoshandiswa mukuita basa, kubhadhara mari yevashandi uye kutsvaga nzira dzekuwana imwe mari yekuzvishambadzira. Asi munhu ane mari yakawandisa ndiye anokunda here? Hongu, asi kwete nguva dzose. Muna 2022 musarudzo dzepakati petemu, zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana zvevanhu vaida kusarudzwa kuva nhengo dzedare reHouse of Representatives uye zvikamu makumi masere nezviviri kubva muzana zvevanhu vaida kuva nhengo dzeSenate zvakashandisa mari yakawanda ndizvo zvakakunda musarudzo idzi. Asi kana munhu akunda musarudzo, kutsvaga mari hakupere. Vasarudzwa vanoramba vachitsvaga mari kuitira sarudzo dzinotevera.
Tinotenda Blessing. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadiko makadiko pastudio 7 apa. Toda kutaura panhau yestudio 7 muchiti hamuna divi ramakarerekera. Tinoona zvimwe zvinhu zvinoita sokuti zvine divi rakazvakarerekera. Tagara seimano kutaura nenyaya dzeAmerica. Toda kuhwa zvinoitika paMozambique apa. Makanyarara kasi hakuna vatori venhau vestudio 7 here paMozambique apo? Hapana vanhu vanotora nhau dzestudio 7 here? Ndo zvatinoda kunzwa, nokuti tine tichiona zvakasiyana siyana. Asi tonzwa muchiti kwai hamuna divi ramakarerekera
pastudio apa. Aiwa, iyi nyaya iri kutorwadza yekuti hanzi nemunungaisa Kathy Coven kuti atungamire zvemutambo uyu. Ngaindoita kochi wanhu anosambira uko, ndo kwake kwekutambira mvura unge njuzu, kwete zvavo zvokuda kuti utunzira kuti anzire zvemutambo. Izvavo tadzotogadza National Sports Stadium iri November tiri kutamba neKenya, tokwira mabhazi ichiva kuona bhora kuSouth Africa kuOrlando Stadium zvishuwa, but National Sports riripo. Wanyatsosima lono gadzira matoilets, mvura, everything, roita ground, bhora tambirwa munyika, toonawo bhora mutiuzwa Zimbabwe iri kutamba neKenya. Tipedza mari icho kugara muhotera muri muSouth Africa muchimirira game neKenya. Kedzi COVID ringaite serious, kwete zvari kutiitira bai.
Mozambique hazvisina mira zvakanaka izvizvi.
vanhu vazhinji vakubatira ura mumaoko vachityira upenyu hwavo nekuda kweelection yarigiwa ende zvichikonzereswa nechihurumende chezano PF chichi chinotuma vanhu vachinovhota kuMozambique vachiriga muMozambique. Handizivi kuti vane moyo here vana Munangagwa kana kuti havana moyo kana kuti vakasikwa masikirwo api.
Tinotenda vateereri anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Gibbs Dube.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 21 kuMfumfu 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Lezizo indaba zefashionalism esazibona isikhathi sikamgalo. Kukhona abafuna ukwala lokhu okuchiwo ngabanye ukuba uMnangagwa kabuse kuze kube lanini lanini.
Kuyaxokozela kubandla leZANU-PF ulungiselelwa umhlangano omkhulu webandlaleli.
Ugogo uhambe singakhangelelanga, awuhambile uRosi. Ngikhathi ngingakwamukeli kodwa ngithe fike endlini hayi ngikwamukeli. Ngiyezwa amadolo siba buhlungu.
Bayakhala abantu ngokubhubha kwagogo obelodumo uRosi Nyathi. Wezempilakahle namhla zalethulela okumayelana nomkhuhlane wamadambo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uyaxokozela kubandla leZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu webandla leli we-annual National People's Conference ozaqhutshwa kusekela kusasa. Okwamanje kulelunga lebandla leli elitshiselwe amahofisi lelinye njalo elihlaselwe lisemzini walo yilabo okubikwa ukuba bafuna ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa esuke embusweni kungafika umnyaka 2028, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ababili abahlaseli ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leli ngumgcini sihlalo weZANU-PF owesabelweni seHarare uMnumzana Godsius Masimirembwa lomsekeli wakhe uMnumzana Ephraim Fundukwa abasekela labo abafisa ukuba uMnangagwa aqhubekele phambili esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Kabakabotshwa abatshise iofisi kaMasimirembwa lengxenye yomuzi kaFundikwa. Abatshise izindlu zamalunga la besebenzisa amabhomba epetulu ukuba ngabaseke libomsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga okuthiwa ukhangelele ukungena esikhundleni sikaMnangagwa. Bekasenelisa ngokukhuluma laye ngodaba lolu labanye abamsekelayo. Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Ponyati uthi sebehlolisisa okwenzakale eofisini kaMasimirembwa kanye lemzini kaFundikwa.
No, we are seeing this getting.
Siza kudingisisa uba kuyini okwenzakeleyo.
Uthithibele uMasimirembwa ngokwenzakele eofisini yakhe.
I don't know what the level of cruelty that you pour petrol on a person.
Angikaze ngibone ulunya olunje ukuthi umuntu uyachisa umuntu ongazange amphambanise. Kuyadanisa. Angikwazi ukuba kubangelwe yini. Amapholisa asakudingisisa.
UFundikwa walile ukukhuluma ngodaba lolu leStudio 7. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Farai Marapira uthi akwenzakali ukuba bengahlasela amanye amalunga abo.
The ZANU-PF will always decry and castigate any and all forms of violence, especially acts of assault.
Njenge ZANU-PF siyasola lokhu. Njenge ZANU-PF asikwazi ukuba kubangelwe yini.
Kulimele obelinde emahofisini kaMasimirembwa eHarare ngesikhathi ihlaselwa ngabantu abangaziwayo. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kunuka santungwana okwenzakala kubandla leli ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu ozaqhutshwa koBulawayo owe-annual People's Conference okulakho ukukhulunywa ngodaba lukaMnangagwa olokuhlala kumbe ukusuka embusweni. Enye ingcwethi uMnumzana Mqondisi Sibindi ofundisa e-Coalition ye-University of South Africa.
Savela nje kudala sekukhuluma nje ukuthi ibandla leZANU-PF ligcwele nge-violence but abantu bengafuni ukusizwa njalo bengafuni ukuku-understand. Khathesi singakhangela indaba lezi zama-factions esezikhona kuZANU-PF ukukhipha okusegcekeni ukuthi sebe chiselana izindlu sebelokhe beyichana ngama petrol bomb kwa tintini okutshengisa vele ukuthi sebesebenzisa ama tactics wabo against each other.
Okunhlanganiswe eZimbabwe Democratic Forum umnumzana Reynold Ncube uthi ukuyethusa okwenzakala kubandla elibusayo. Umnumzana Libert Makaripe ingcitshi ezimeleyo yena uthi kungabe kungamacele awebandla leZANU-PF afuna ukuzwana amandla ikakhulu kudaba lokuba ngubani ozathatha isikhundla umnangagwa engasuka embusweni.
Lezi yizo indaba zefashionalism esazibona isikhathi sikamgabe. Kukhona abafuna ukwala lokhu okuchiwo ngabanye ukuba umnangagwa kabose kuze kube lanini lanini. Yibo abazama ukukhuza uMasimuremba ukuba bachume.
Umnangagwa osekhulume kathathu ngokuthi kafisi ukuqhubekela phambili esembusweni, kodwa kulamalunga ebandla leZANU-PF athi kumele ahlale esikhundleni. Amalunga la achaya islogan esithi 2030 umnangagwa uzabe elokhu ekhona. Abakuphikisa lokhu bachaya phansi ngenduku besithi sekumele kungene omunye esikhundleni lesi. Bazajukutshana kangakanani emhlanganweni omkhulu ozayo ngodaba lolu ukumbe luzaduma lwedlule nje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amazwe akuzwekazi le-Afrika benanza usuku lwe-Africa Human Rights Day namuhla. Abanye bekhala ngokuthi urhulumente weZimbabwe uqhubeka esephula amalungelo kazulu. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ethule imbiko ekhuthaza urhulumente weZimbabwe labanye amazwe ukuthi kumele belondoloze amalungelo oluntu. EZimbabwe abamabandla aphikisayo bakhala ngokuthi babotshwa mahlayana nje, njalo bathi umzekeliso osobala yikubotshwa kumkhokheli welinye lamacele le-CCC uMnumzana Jameson Timba labanye bakhe, bona asebele nyanga ezine bevalelwe e-remand prison. Kodwa uhulumende kuya kulandula ukuthi uhlukuluza uZulu. Sixoxe ngodaba lolu legqwetha uMnumzana Pardon Davumaney.
Into nje esithakazelelayo kakhulu ukuthi sibe sikhumbuzana ngelungelo labantu, ikakhulu uhulumende wethu Afrika jikelele, ukwenzela ukuthi khona kwaziwe ukuthi abantu ilungelo labo limenjani. So ngikhuluma nginje ngikhayela ukuthi injongo nje esingathi yasukela khona ngapho ukuthi kube le charter lay, babekhayela nje singathi colonialism yethu le esivela kiyo sihlukumezwa ngamakhiwa. Into ekhona nje yikuthi sithe sesizuza uzibuse i-Afrika yonke jikelele, singani sikhohliwe ukuthi sitshintshe imithetho ebikhona ebincindezela uZulu, sibele kujabulela kakhulu independence, but ekungeneni imithetho ebi-oppressa abantu khanya ngani sikhohliwe kakhulu. Ngakho lokho sibona nje imithetho eminingi enye yayikhona kaboSmith yiyo ingani iyasetshenziswa ukuncindezela oZulu.
E-Afrika yonke jikelele ungathi isimo samalungelo sinjani?
I-Afrika le democracy yethu is developing, it still leaves a lot to be desired. So ngingathi nje we are still very far from amanye amazwe as far as observing ama human rights of us as Africans. As I said kuqala laphana 38 years, there is a lot for us to work on. Kungaba kuyindaba zokhetho nxa sihambe ekhethweni ukuobserve ama rights abanye abantu, oppositions and respecting those rights singela kuhlukumezana. Ngathi nje in Africa kungani we are still lagging behind other countries, ukuthi nxa silabantu who are opposed to our own political views we tend to subjugate them to a lot of harassments and intimidations, even abductions and criminal charges, and statecraft is unleashed because we seem not to have cohesion. Tolerance liyana ingani yaleka kakhulu elizwe leAfrika, kathi sibe sikhayela nje eMozambique la ukhetho lukhona sohlokwavuka umsindo abanye sibeqasa ukubulawa. Yabona. So those kind of things, it just leaves us lagging behind njenge Africa. Ukuthi hayi kumele sithe rise against ama differences ethu njengabantu abansundu Africa jikelele. Khangela ngale Sudan kuyachisa ngale kuya bachana abantu. So in general Africa sifuna culture le diplomacy ezasiyenza ukuthi ilungelo labantu bethu libe respected.
Umnumzana Pato Ntavumane ligqwetha ubexoxa lo ntu kamenikomo weStudio 7 esePhilethane. Umnumzana John Mushabanu usibalukhulu webhanga elikhulu le Reserve Bank of Zimbabwe ukwele Melika lapho athi uza xoxisana khona neziphathamandla zebhanga le World Bank kanye le International Monetary Fund ngokubhadalwa kwezikwelede zeZimbabwe lokunye. Uthi kukhangelelwe ukuba baza kukhuluma okuzwakalayo ngodaba lolu ngoba le Zimbabwe lizama ngamandla wonke ukubhadala izikwelede zamabhanga la. Ele Zimbabwe lezikwelede zamabhanga amanye amazwe afika amabhiliyoni phose alitshumi lantathu, $12.7 billion. Isalukazi ebeselodumo kakhulu ngokulwela amalungelo abantu ikakhulu abathenga bethengisa impahla kobulawayo uGogo Rose Nyathi wabhubhela esibhedlela sempilo ngemva kokugula kwesikhatshana. Usephiwe isicoco senhlonipho yedolobho lakobulawayo njalo uzabekwa emangcwabeni amaqhawe edolobheni leli ele-Distanley Cemetery kusasa. Kubika intatheli ezindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zihlulukelwe ngemva kokulahlekelwa ngugogo wodumo obesezala ngokuhlekisa lokulwela ukuhlanzeka edolobheni leli. Udabukile ugogo owaye ngumngane wakhe kunakafarayo.
Okwakhathesi ngibuthakathaka ngisho ubuhlungu kakhulu, kodwa ngicele imithandazo ukuthi uJehova ayiqinise ngoba igephu ayithiye kimi inkulu, angikwazi ukuthi izakhava ngobani.
Wabesebenza lo gogo bethenga bethengisa amaqanda imbhida lokunye uThabani Impala uthi ulahlekelwe kakhulu.
Ende ngizobuhlungu ugogo ohambe singakhangelelanga, awuhambile uRosi. Ngikayise ngingakwamukeli, kodwa ngithe ngifika endlini hayi ngikwamukeli. Ngiyezwa amadolo siba buhlungu, hayi ngempela uhambile.
Uyakhala ugogo Miriam.
Ngoba bengumama okhululekileyo, umama okhuluma iqiniso isikhathi esiningi. Wangenza kuzondlela sekuseni yamathawusesifika la sokuphelele. Asomuntu okuphela muntu isiphilo lapha nxa kunje silahlekele sehlelezela imnyama esingawothi singalibhala ngani sele egcekini.
Usakhulayo othengethengisa uNkosi Mpofu uthi kubuhlungu ukubhubha kukamanyathi.
Ugogo wabantu umuntu vele kade right kakhulu, engumuntu ade kade ehlale engifundisa nje sihamba sonke sezingenele endaweni eziphezulu emahoteleni ngaphilangana.
Umlandeli omkhulu kaGogo Rose kumakhasi odlibazisa we-social media uWendile Dube uthi wafunda okuningi uGogo Rose.
Bekumele ngibuyele kusasa e-South Africa, but since sengifike lapha umsebenzi wakho kusasa, I will attend gogo wami nguvalelise. Kungamana ngiposti phone ngeday, ngunikeze leso sisindo njengomuntu obebhabhi, umuntu ade simthanda mani.
Idolobho lakobulawa limnikeze isicoco soba liqhawekazi lakontundu ziyathunqa. Ukhansela ka-WhatsApp obekuhlala khona ugogo uNkosazana Thandiwe Moyo ubuka umsebenzi kamanyathi.
Ukufa kukaRose Nyathi kusilethele ukudabuka kakhulu ezinhliziyweni. Ngithi njengamakhokho babantu bayakhala, ugogo uRose Nyathi umuntu wabantu. Abantu badabukile sibile emakhokhova. Sidabukile silahlekelwe liqhawe, liqhawekazi uRose Nyathi. Sesisebenzile labanye bamamakhansilazi ukuthi uRose Nyathi ekwanise ukuthi simlondoloze lapho kulamaqhawe khona eLady Stanley.
Abantu babuthene endlini yakhe emakhokhova njalo uyangcwatshwa kusase eLady Stanley Cemetery lapho lele khona amaqhawe agoqela uSazini Ndlovu, Lucas Masuku, Adam Ndlovu, Mercedes Banda, Enes Mapepa Sibanda labanye abenza imisebenzi yetshene njengokudlala umdlalo wenguqu lokulwa impi yenkululeko. Ngimele Studio 7 ikobulawayo igama uyeza Jesus Banda.
Sina sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Akukhuthwa ngemfanelo uvoti ukuvota ukhetho lokuqala kwele Botswana i-early voting nesizathu kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa ekupheleni kwalinyanga. Ikomishini ye-Independent Electoral Commission ithi kuyasilela amaphepha okuvota kwezinye indawo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulokhu lwisana okwesabekayo endaweni ezimbili phakathi kwebutho le-Israel lele-Hezbollah kwele-Lebanon. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kweziphathelene leMelika, siqhubekela phambili sihlolisisa ukhetho lweMelika oluzayo okuzancintisana kowayengumongameli uMnumzana Donald Trump omele ibandla leRepublican Party lomsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris okubandla lamaDemocrats. Siphoxe lo mnumzana Danny Moyo odabuka eZimbabwe olandela ezombusazwe eseVirginia khonapha kweleMelika.
Kukhanya okungathi ngutshikile obhanqa khona manje, especially kuma-swing states. Siyazi ukubana ama-election wonke esekuyenzeka kapresident ukuthi uze uwine kumele uwine ama-states la aphezulu la iMichigan, Wisconsin, Pennsylvania. And ama-states la ngama-swing states ngoba atshengisa ukuthi kwesinye isikhathi aloku uhamba abe avotele ama-Democrats, kwesinye isikhathi awinwa ngama-Republican. So, okwamanje kodwa kukhanya ngathi uKamala Harris ulokuyimbijana advantage kuTrump, hayi kakhulu, is within i-era deviation. So asazi ukuthi sizozala mgomoni mhlaka 4 uTrump laye uHarris babhizi bese ePennsylvania kakhulu ngoba iPennsylvania ikhanya ungathi i-very competitive kulolu khetho lelo. UBiden wayiwina ngo-2020 kodwa hhayi ngezinga elikhulu. So I think abantu bakaTrump babona kule chance lapho ukuthi bangayithatha back ngoba uTrump laye wayiwina ngo-2016 ePennsylvania. So yeah, okwamanje singathi nje hhayi ama-polls atshengisa ukuthi ngutshiki lobhanqa.
Kuyini kodwa ongaguquka kumbe okungenza ukuthi omunye anqobe omunye endaweni ezinjalo baba Moyo?
Abothi mame okuyibona esibona bengathi udaba lwelo lo-abortion lama-rights abo amalungelo abo ukuthi benza bakufisayo ngomzimba wabo, sesibona ungathi bona abaningi bakhona bahamba lo Kamala Harris ukuthi bathi amalungelo abo kumele anikezwe back ngoba amanye ama-state sibona ukuthi asathatha la malungelo after umthetho ka-Roe v. Wade lwana wa-reverswa ngama-Republican yi-Supreme Court egcwele ama-Republican afakwa ngu-Trump lapho. Okunye futhi esikukhangelelayo yikuthi kulama-Republicans for Kamala Harris sibona abantu abaprominent abafana lo-Dick Cheney owayengu-vice president ka-George Bush lomntana wakhe u-Liz Cheney obe ngusihlalo omkhulu e-Congress e-represent ama-Republicans uthi laye i-party yakhe yama-Republican ubona ngathi silahlekile ngokulandela u-Donald Trump. So ule influence la enkulu kakhulu sibona ebusy encedisana lo-Kamala, sesike sambona uma even kwamanye ama-rali kaKamala ezama ukukhokha amanye ama-Republican ukuthi lawo asupport uKamala.
Lo ngumnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe olandela zombusazwe eseVirginia khonapha eMelika.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7, sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kwezempila kahle namhla sixoxa ngomkhuhlane wamadambo olakho ukubulala abantu. Intatheli zindaba yeStudio 7 ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amathambo ingxenye yomzimba ephilayo njalo asengozini yokubanjwa imikhuhlane egoqela owaziwa ngokuthi i-osteomyelitis oyenza ukuba umuntu equnywe isitho. Umuntu obanjwa umkhuhlane lo uba lesilonda esibhibhidlayo. Odokotela bathi i-osteomyelitis itholakala kakhulu ebantwini abahlala begula kumbe abalamasotsha omzimba asengozini. Udokotela Thandiwe Makina uchasisa ngomkhuhlane wamathambo lo.
So osteomyelitis is basically infection of the bone and it can affect essentially any bone in the body. You can get an infection from a bacteria.
Umkhuhlane we-osteomyelitis umkhuhlane wamathambo ongahlasela loba yiliphi ithambo. Abantu abalamasotsha omzimba ancindezekileyo basengozini enkulu yokuthi babanjwe yilowo umkhuhlane, kodwa okuhle kuba umkhuhlane lo uyelapheka. Siwelapha njani umkhuhlane lowo? Siyakhipha lapha ulogcikwane khona kumbe siphe abantu amaphilisi abulala leli igcikwane. Kwezinye izikhathi umkhuhlane lowo usumemetheke kakhulu, sigcina sesiquma indawo le ehlaselwe ngumkhuhlane lowo.
Abezempilakahle bathi umkhuhlane lo uvame ukubamba abalemikhuhlane etshiyeneyo. Umongikazi unkosikazi Sithandazile Gumede uthi kumele beqaphele bonke abalegcikwane le-HIV labanye.
Ukuthi nxa umuntu kumele ahlale ijwabu lakhe lihlanzekile ukwenzela ukuthi angaba lezilonda kumbe angalimala, kungabi le-bacteria ezangena phakathi, ngoba ingavele ingene emathanjeni kulapho khona efika khona i-fungus kumbe i-virus leyo ilimaze amathambo ngaphakathi, ikakhulu abaletshukela kumbe abanatha amaphilisi ama-ARVs.
Unkosikazi Gumede uqonqosela ngokuya esibhedlela masinya ukuze kuvikelwe ubugoga obungadalwa ngumkhuhlane we-osteomyelitis.
Ithambo lingalimala ligugudeke libole, kungagcina ukuthi umuntu agcine selahlekelwa isitho somzimba. Siyakhuthaza kanjani ukuthi nxa abantu belimele belezilonda kabahambe baye esibhedlela bayelatshwa.
Abezempilakahle bathi izilonda kumele zihlanzeke ukuze umuntu engabanjwa ngumkhuhlane lo. Umongi uKhulekani Gwebu uthi kulemithi elakho ukunqabela ukubanjwa i-osteomyelitis.
Isilonda kuqakathekile ukuthi sihlale singela bomvu njalo kungeqisi amalanga singazange sigeziswe. Kulemithi esetshenziswayo ukugezisa izilonda efana labo-Betadine njalo ilendlela ezilandelwayo zokuyisebenzisa, ngakho kumele lezi ndlela zilandelwe.
Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, e-World Health Organization, ithi umkhuhlane lo uvame kuzwekazi le-Sub-Saharan Africa okulabantwana abangamatshumi amane 40 kusiya kumakhulu amabili i-200 phakathi kwabazinkulungwane ezilikhulu i-100,000 ababanjwa i-osteomyelitis. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Kacheni okhulumayo lapha ebubi. Bengisithi siyabonga ngenhlelo zenu lisibisela zona basakazi, kodwa kulo hlelo lolu luthi wavuselela umoya mboni ngani lifaka wrong person. Olobusani Sibanda lo uright kumasiko, anti vele zile programu yamasiko lapho uvuselela umoya lapho kubalwa Jesu Kristu. Ngilesicela litshintshe baright ozinti Mkandla labohuseni, ndingadinga abanye futhi babebaningi. Kodwa hayi uSibanda, hayi kamele amasiko ubusane Sibanda lo.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Mina kulento engimangalisayo, kulabantu abathi bona kulabantu abathi ngabakamnangakho, kulabantu abathiwa ngabakashiwenga abezanu PF. Then they want to show us ukuthi ilizwe lifanele controlwe ngama-individuals. They were not supposed, they are not even supposed ukuthi kube labantu okuthiwa ngiyethuswa ukuthi kuthiwa kulama-ZAPU veteran. Akunama-veteran lapha, ngamazanu ZAPU supporters. Ama-veteran yithi thina abantu abadala, we are not involved in this rubbish. Abantu lokho bezibiza ngokuthi bayizaphu kuzanu, akula zaphu kuzanu because leyani into yadilika kudala. Who is the chairman, the chairperson of lokuze izaphu, izanu? Ngu-Opa Mchunguru is not a zaphu member. Kata abantu very understanding ye-politics. Oh, kanje so i-politics yokudla, that's why besenze nje siba ngabantu abagijimela ukuthi bethi hayi thina siyizaphu kuzanu. Abazange baba lamakhadi ezaphu laba abantu laba.
Studio 7, Studio 7, sanibonani wonke bantu kumagumbi amanomhlaba.
besicela umongameli welizwe badala indlala sisibulele okwasipha khona sokuphelile bantu benkosi sesithwele nzima njalo kanti sake saphumula sicela uncedo lisizwele phakathi nakwalo mhlaba siyacela kakhulu siyacela lisisize asiselanto esiyidlayo emagumeni linjani lonke kustudio 7 yalibingelela lonke ngithi philanini kuhle siyabonga lezi ndaba elisinika zona siyakhala baphathi bomhlaba lisisize ngendlala sifile ngendlala lalisiphe khona sokuphelile ngiyabonga maye ngabe lo mlayezo wami ungaphuma emoyeni
Lingabe litshona njani basakazi be-Studio 7 kunye nabalaleli be-Studio 7 endawanyeni zonke hayi nami lapha kobhewula hayi ungathi konke kuhamba kahle siyaphila kakhulu mina ngiwupamona lapha e-Ward 5 hayi akukho lutho lubi engilubonayo okungabe kuzaphazamisa siza kuphuthumisa ngoba vele kufanele sisebenzeni nzima ukuze siyakheni indawo zethu ziphile kahle sibe ngabantu esibambeneyo siyabonga kugroup lapho okhulumayo ngupamona ungwenya
labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo The Voice of America. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi kamaskandi umqaphelisi Nyathi lisizwa idabuka egezi kodwa icula ikwela South Africa
Salibonani balaleli abahle balaleli bohlelo sizwe sihle sizwe sakithi igama ngumqaphele singibuya eKhezi Maphisa kulapho enzalwa khona ngakhulela khona okwamanje ngilapha eGoli ngicula umaskandi gospel siyabonga kakhulu ukuthi ngibe khona kulolu hlelo umculo wami ngiwubiza uluju music ma music combines iqathamiya umbhaqanga nomaskandi
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
umculo wami uyatholakala online ngabhala mqaphelisi uzowuthola ku-YouTube Apple Music nabo zonke nje izitolo za-online uyawuthola umculo wami umamele ingoma lapho ushare subscribe siyabonga kakhulu umculo wami ugqugquzela i-peace and love kumhlaba wonke ngakho inti ebantwini masibambaneni masithandaneni don't kill yourself ungazibulali musenkingeni xoxela umakhelwane wakho
abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
cela isapoti bantu bakithi size kakhulu sikhulise nesivaye emshadweni emthimbeni emcimbini eshiyeneyo isinxuse siyabonga kakhulu
siyawangakhulu umqapheli sinyathi kulapto kulingakhohlwa siqoqwa ngokuxokozela okubandla lezanupiyef. Hayi-ke isikhathi asavuma kwalamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube, kodwa siphinde sithi ulale ngokuthula Gogorosi Nyathi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.